ba Filipi nga thoebunna ndizongweni zvikamu zvangu imwe vandu no dhaka kale vanda kashuva imwe kushata nekuzvikudza kwangu batisani musimise muna Sheba diwa vangu ndokumbira ndakasimisira Yodia na Sintike kuwanana munashe ndokukumbililavo iwe unoshingana minge maleveswa kuti mubase vakadzi vavo ngove vagala vishingana mi vakasimisira mushingo wendevo mbuya na Clement nevashingi vamwe vose vemazina amulukwalo gwevuchilo shatani munashe misi yose ndole vakakale nditi shatani butu gwenyu ngakuve pachena guvomwe ngevathu vose shevave pejo pejo musidzidzike ngechimwe kukakumbirane chimwe nechimwe munzimu ngemitembezelo nenge kuvoka ngono kunyarala kwenzimu kopinda wisiso yose inochengeta mimo nemikumbulo yenyu muna Kristi Jesu chevupelo zvikamu mwala kane kwazvo ngekwechimwe nechimwe chemaleveswa chimwe nechimwe chinokudziwa chimwe nechimwe chakalulama chimwe nechimwe chibuyanana chimwe nechimwe chinoshatisa chimwe nechimwe chinolingika hakuli kuti kuna chimwe chinandulama chakalizana kudziwa kumbulani ngeko zvitu zvakajano chamakazvidhiya nechamakamuchila nechamakawa nechamakavona mundiri muchitame ngono nzimu wekunyalala unove namwe ndoshata kwazvo munashe kuti gwashule molakidza kuti muchakumbula ngekwangu maleveswa huti magara mukumbula ngekwangu koga musheta chivaka chekuzvilakidza hatakuli kuti ndongongola ngeko zvandinosheta ngove ndakazvidhiya kuti muchimwe chimwe nechimwe chandiri muchile ndiwile zvilopa ndoziva kuti sheta kwakatini kakare ndoziva kuti kuve nekunjinji kwakatini muchimwe chimwe nechimwe ndakazvidhiya vuchenjedhu gwakasumbikana gwekuguta nezhala gwekuvenge fumwa ndingashinga chimwe nechimwe ngesimba lile iye unondisimisa koga makatama vutu kushanganyirana mimanikanyo dzangu ngone imwe vaFilipi ngekwenyu moziva kuti mukutangisa kwendevo mbuya pandakadhwa kuMakedhonia hakuna guvungano rakabatana nami mukupa nekuamuchira hamusi imwi koga ngove nendiri kuTesaronika makanditumirira batso mupapulula ndishaka hatekuli kuti ndoshaka chipo chenyu koga ndoshaka kuti mbuziro ipapiwe muna zvamakaviganya ndakalipiwa ndipo ijele kakale inopinda ndina kose kwandinoshaka sendakaamuchira muna Epafrodito zvipo zvamakatumirira zvipo zvinonuwa kunozipa chibayiro chinoamuchirika chinoshatisa nzimu ngono nzimu wangu unohumupa zvose zvamunosheta kuendidzana nefumwa yawo hulu muna Kristi Jesu kunzimu Tate vedu ngakuve negudze nekusingapele kose ngakujalo dhumirisani vaenge mali vose muna Kristi Jesu zvikamu zvinami zvomudhumirisa vaenge mali vose vanomudhumirisa kwazvo vensha vaKaisara ngoni dzashe Jesu Kristi ngadzive mumeya yenyu ngakujalo.